Facebook, do tanga ne accept us kana onengoro atuku asipungwa dzakasviba kupura toilet kumabhuku obva atanga kuti ndiwe here maskiri anoimba obva ati zvese tokuitira ndobadatikokana mimba oti ndinda mukadzi wako handika usatwa rora otora zitara kune namba yamuke kuseri kweskipe bora obva atanga kufona achiti ndiri kukufunga zvekuti ndotadza kurara kunwa mvura kana kumira oti skila zokandiramba ende nosungirira asi mufunga kuti ndee ndakambomuona here maya asi anenge akusengwa akadzima foni yako kugaya paunozomuona ndopanozochinja zvinhu day after waita ngosuri kuona mabura ari kubesa kwake kunge adapta paunotanga kusamufonero